bari no herera. Iro buzi buzi rako bari no herera. Rino ndi nakiza kauma uma kako paka no penyera. Kano ndi itira kauma uma kako paka no penyera. Chero inzwi rako pa uno taura. Rino ndi nakiza mazinso wako pa wandi tarisa. Ano ndi itira jese jako bo bo bo. Jese jako ye ye ye. Zvino ndiitira zvaraga denga yakanakisa. Musika nano ndiitira zvaraga denga yakanakisa.
Oh no.
Zvaraga denga yakanakisa. Musika nano ndiitira zvaraga denga yakanakisa. Dai waiziva zviri mumoyo mangu pandinofunga ramangwana. Dai waiziva zviri muhana mangu pandinofunga ramangwana. Taunganidza hama neshamwari kani kuzotipemberera. Taunganidza hama neshamwari kuzotipemberera. Tichisvika pamuchato tichirova kadance. One, two, tichitsika masteps. Tichisvika pamuchato tichirova kadance. One, two, tichitsika masteps. Uchisekerera, uchinyemwerera, ndokuzevezera, ndokuudza kuti I love you, baby. I la la love you, honey. I love you, baby.
I love you.
Oh yes, I love you, baby.
I love you.
I love you, baby.
I love you.
I la la love. I love you, baby.
I love you.
Oh yes, I love you, baby.
I love you.
Je sais Jaco, bo bo bo. Je sais Jaco, yeah yeah yeah. Zvino ndiitira zvaraga denga yakanakisa. Musika nano ndiitira zvaraga denga yakanakisa. Zvarakadenga yakanakisa. Musikana anondiitira zvarakadenga yakanakisa. Usandisi ndapota usandisi. Usandichite ndapota usandichite. Usandisi ndapota usandisi. Usandichite ndapota usandichite.
Vamos, chato, chato.